Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri chikumi 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, nditi izvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 512. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe inodzinga dzimwe nhengo pfumbamwe muparamende apo kurwisana mubato guru rinopikisa iri kuri kuramba kuchenderera mberi. Banga guru renyika rinoparura musika wekutenga nekutengesa mari yekunze kwenyika kana kuti foreign currency auction. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512 mushure mekunge vamwe vanhu makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu 535 vakaongororwa nezuro. Uwandu hwevanhu vapona kubva kudenda iri huchiri pamakumi matanhatu nevana kana kuti 64 kuchitiwo vashaya vachiri vatanhatu kana kuti 6. Kuwanda kwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 uku kwaita kuti bazi rezveutano riburitse mashoko padande mutande reTwitter richiti rave kuzosimbisa nyaya yekudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere ichi pachiteverwa zvisungo zvakatarwa neWorld Health Organization kana kuti WHO. Nyanzvi mune zveutano dzakawanda dzagara dziri kukurudzira hurumende kuti iwedzere vanhu vari kuongororwa chirwere ichi pazuva uye kuendesa dzidziso kumaruwa kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nekukasika zviri kuitika kuitira kuti vasazobatwa nechirwere ichi vakavarayirwa. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti vanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose vadarika mamiriyoni mapfumbamwe nezana rezviuru kana kuti 9.1 million. America iriyo ine vanhu vakawandisa vanodarika mamiriyoni maviri nemazana matatu ezviuru kana kuti 2.3 vabatwa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil iyo yadarikawo miriyoni nezana rezviuru kana kuti 1.1 million. Mumatunhu akawanda yeAmerica chirwere ichi chinonzi chave kukwira zvakare zvichitevera kunyevenutswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kweveruzhinji. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira zvakare pasi rose, izvo zvinofanirwa kutorerwa matanho nekukasika akaita sekukurudzira vanhu kupfeka mamaski, kugeza maoko uye kuchengetedza vanenge vawanikwa vaine chirwere ichi vari kwavo voga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvandingataura ndezvekuti manumbers eCOVID-19 ari kukwira worldwide, not just muZimbabwe, and mamwe macountries they are talking about the second wave already in countries like South Korea.
Tichitarisa kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichochi munyika, zvii zvingakurudzirwa kuti zviitwe?
Zvatoreva tichimwaira senyika, asi tinofanira kutevedzera science in terms of what we need to do senyika. Saka manumbers kukwira means tinofana kuact accordingly, which means that nyaya dzema face mask, nyaya dze social distancing, nyaya dze basic hygiene, nyaya dzekuti vaya vanenge vabatwa nechirwere vaitwe properly isolated, kana vanofungidzwa kuti vanga vane chirwere vaite properly isolated, they become very critical. And especially nguva ino yechando muZimbabwe, respiratory illnesses anonyanya kuwanda. Saka there is a very high chance kuti manumbers acharamba achikwira. Saka we should not relax. Of course, life has to go on one way or the other, but we have to make sure that we do it properly. So as people come out of their homes, vachienda kumabasa, kana kune dzimwe nzvimbo, the idea is to make sure kuti tapractisa basic hygiene, to make sure wherever we are going in public, to pick up my face mask, to quit a social distancing, to go to a checked on, no make sure with my test area, ari kuitwa COVID-19 tuone kuti chirwere chakawanda zvakadini munyika throughout the country.
Nehuwandu watanga tichimboona mazuva apera nezvave kuitika iye zvino, mungaona paine musiyano wakakura here?
Of course, nema numbers atanga tiri kuona muZimbabwe, it seems to be a spike. It is possible kuti this is because vanhu vari kutestwa, they are from the same cohort, kana from the same group, what we might call an epicenter. Saka, that's a possibility, given the fact that tapinda mchando and my viral illnesses, I am a respiratory illnesses, it's easier for them to spread. So I think we need to look at the numbers kuti vanhu vatestwa vatestwa from where, irrespective, we should be on high alert.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari paRunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. MGC iri kufanotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Nhasi yadzinga dzimwe nhengo pfumbamwe muparamende apo kurwisana mubato guru rinopikisa iri kuri kuramba kuchienderera mberi. Mutori wedu Enau Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vazivisa nhasi kuti dzimwe nhengo pfumbamwe dzeMDC Alliance hadzisisiri nhengo dzeparamende mushure mekunge vanyorerwa tsamba nebato reMDCT. Nhengo dzadzingwa muparamende dzinoti vaAmos Chibaya vanga vachimirira Mukobha, vaHepmo Chidziva vanga vachimirira Highfield, vaMurisizwi Zvai vanga vachimirira Harare Central, pamwe nenhengo dzeproportional representation dzinoti muzvare Virginia Muradzikwa, amai Mucharayirwa Mugidho, amai Konsilia Majaya Jaya, amai Francis Ncube, amai Anna Muyambo, na amai Nomathemba Ndlovu. Vave munyori muMDCT vaDouglas Mwonzora vaudza Studio 7 kuti vadzingwa ava vanga vabuda pachena kuti havasisiri nhengo dzeMDCT yakasiyiwa navatsvangirai.
Vose vakati havasisiri mamembers eMDCT. MDC yaitungamirwa navatsvangirai. Inowa MDC ine maseat ari muparliament. Saka pamutemo uripo wedu webato reMDC nderekuti uyo abuda mubato haachakwanisi kutora chigaro cha MP kana kanzela. Saka vatabvisa kuparlament awa vanova 9 pamwe chete, vanhu vakanyora magwaro avo, vamwe vakaenda kumakoti vachinyora magwaro kuti havachisinei nechekuita nebato ravatsvangirai. Saka naizvozvo vanhu ivavo vabva free kufoma zvavo bato ravo kana kuenda kune rimwe bato ravo ravanenge vachida.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati bato ravo harisi kuzoshaya hope nekudzingwa kwaitwa nhengo dzavo muparamende, vachiti zvave pachena kuti ZANU-PF ndiyo iri kurwisana nebato ravo.
Saka zvaitike izvi inyaya yekuti ZANU-PF iri kurwisa vachamisa neMDC Alliance. Saka isu hativhunduki kutarisana neZANU-PF. Vanhu vasavhunduka, vanhu vasatya, imhepo iri kuvhuvhuta inopfuura, mhepo dzinogara dzichiuya asi dzinopfuura, hakuna mhepo inogara iripo, inopfuura chete. Nguva ichanaka kuchara tikaenda mberi nenyika yedu zvakanaka tichitikambonawo Nelson Chamisa. Saka izvizvi zvoratidza kuti ZANU-PF iri pabishi guru kuda kurwisa MDC Alliance, iri pabishi guru kuda kurwisa vanhu. That's why vachiita zvese zvavari kuita kudzinga maMPs muparlamendi kuabdukta maMPs.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa kutinzwe pavamire panyaya iyi asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaobeti mpofu vakamboudza vatori venhau munguva shoma yadarika kuti sebato havana ine kunetsana kuri kuitika muMDC rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati dare reparamende rakanganisa nekudzinga kwaraita nhengo pfumbamwe idzi sezvo pachine nyaya dziri mumatare dzakakwidzwa neMDC Alliance dzine chekuita nekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato iri muparamende
ini kuona kwangu kupena mwonzo radzati vanhini chaidzo pamutemo nekuti kuziva kwangu nyaya dzekurecola maMPs idzi dziri pending kuhighcourt saka handifungi kuti zvinhu zvinopa zvinopa picture yakanaka kuti nyaya ichiri kuhighcourt awa vana mwonzorana nakupo voenda vonorecola kuti mamwe maMP vanofanira kumirira kusvikira highcourt yapa mutongo chaiwo panyaya yemarecalls aya
kudzingwa kwaitwa nhengo dzeparamende pfumbamwe uku nhasi kwave kureva kuti pave nenhengo 13 dzeMDC Alliance dzadzingwa mudare iri nechikwata chamuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare resupreme court wakati vanelson chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDCT mune imwewo nyaya ine chekuita neMDC nhengo dzeMDC Alliance dziri mujeri dzinoti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe nevamwe vaviri vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatotyiwa vari mumaoko ehurumende vacharamba vari mujeri kusvika musi wechishanu svondo rino mushure mekunge dare repamusoro rati richatura mutongo waro pachikumbiro chevatatu ava chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso nechishanu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
zvichakadaro MDC iri kufanira kutungamirwa namuzvare kutokodzana kupe iyi inoti yaendesa mberi kongresi yayo yanga ichifanirwa kuitwa muna chikunguru ichiti kuita kongresi iyi kunoisa upenyu hwevanhu munjodzi yechirwere checovid-19 mutauriri webato reMDCT vakalipani pogeni vanoti komiti mbiri dzepamusoro dzebato dzinoti national council nestanding committee ndidzo dzakasvika padanho iri mushure mekuona kuti musangano wekongresi unopindwa nevanhu vakawandisa kudarika makumi mashanu ari kubvumidzwa kuungana pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 bato iri raifanirwa kuita kongresi iyi mwedzi unouya sezvakatsaurwa nedare repamusorosoro resupreme court iro rakati musangano uyu uitwe mukati memwedzi mitatu asi vapugeni vanoti vachitevera mutongo wedare uyu vane mukana wekusvika kutanga kwemwedzi wagunyana kuti vange vaita kongresi yekudoma utungamiri unodiwa nevatsigiri vebato ravo ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
chokwadi nderokuti hapana postponement yakaitwa naDr Kupe president hapana postponement yakaitwa naDr Kupe standing committee yakagara last week musva weMonday nemusva weThursday ikasotarisisa zvekuti they help, but they can't be more than 50 people gathered at once. Saka Congress yetu inota 4,500 man. Saka tikati, tofanira kuita proper plan manje yekuti how do we bring all these people together? That is what we are busy with right now. Kuti toita sei kuti vanhu vasawane pandemic iyi kungouraya vanhu nemhaka yepolitics. But for your own information, the directive we are given by Chief Justice Bamala, we are able to hold this Congress even up to 11 September. Saga, we are still looking at that. Tributa Urisana, the Justice, Tributa Urisana, Nava Health, Saga Tisawona Vuti, Richard Fambasi.
Asi izvaruzoonekwa here sekunge Dr. Kupe vari kuda kutenga nguva kuti varambe vari pachigaro.
Aiwa ka, sezvo ndataura ndikati haisi decision ya Dr. Kupe, it decision ya National Council and it decision ya standing committees. Because standing committee no implement ama decisions National Council. Saka standing committee is still looking for ways, but haisi decision ya Dr. Kupe, it decision ya MDCT National Council and the standing committee is implementing that. And the World Health Organization anyway will not allow it anyway. I think we know that. To make matters worse, he is the essential issue. Kana zeki anasuspenda mapai elections. nemaga ye COVID-19. Even parliament, operations are curtailed down, so there is nothing personal here. You can't say with Dr. Kupe, Anoda will keep that position forever. Doesn't even arise. Not true.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vakalipani pugeni vari parunare ne Studio 7. Vadzidzi vasere vepachinoi University of Technology vamiswa pamberi pedare nhasi muchinoi vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga munzvimbo yekudzidzira nezuro. Asi vadzidzi ava vanzi vadzoke kudare mwedzi unouya uye havana kubvisiswa mari yechibatiso. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gweta revasungwa ava vakudzai choga vasvitsa mudare chikumbiro chekuti vasere ava vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo vasina kubhadhariswa mari yechibatiso sezvo vari vadzidzi vasiri pamabasa. Mutongi wedare vaFelix Mawadze vabvuma chikumbiro chavachoga chekuti vadzidzi ava ava vanoti mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe National Students Union Muzvari Faustina Madava navaLaino Shayahama vakasungwa nezuro, Muzvari Shamiso Hwide, Muzvari Nicola Makasu, Muzvari Melody Madalameta, vaIgnatius Nochombo, vaNomen Makamanzi navaBrian Mushakwe avo vasungwa nhasi vadzoke kudare musi wa14 chikunguru gore rino. Asi vamawadza vaudza vasere ava kuti vasawanikwe panenge pachiitwa zvemhirizhonga vasazviringidze kuferefetwa kwenyaya yavo pamwe nekugara pachikoro kusvika pavachadzoka kudare. Magwaro ari pamberi pedare anoti nezuro vasere ava vakaratidzira munzvimbo yekudzidzira yetheatre lecture vaine zvinyorwa zvaikurudzira kuti nhengo dzeMDC Alliance dziri muusungwa muHarare dzinoti Muzvari Johana Mamombe, Muzvari Cecilia Chimbiri naMuzvari Netsai Marowa dziburitswe muusungwa. Zvimwe zvinyorwa zvainge zvakanzi Free Netsai, Johana Mamombe, Cecilia Power People, pamwe nechakanzi No to Police Brutality. Magwaro aya anotiwo vasere ava vakazvitora mifananidzo vaine zvinyorwa izvi vakatumira padande mutande reFacebook vachiziva kuti kuita izvi zvaikonzera kuti vamwe vana vechikoro vade kuratidzira. Vachoga vati vafara nekuburitswa muusungwa kwevasere ava vachiti zvisaita kuti vatange kunyora bvunzo dzavo nemuvhuro pamwe chete nevamwe. Vachoga vati havana kusununguka kutaura nezveudzamu hwenyaya iyi sezvo yave pamberi pematare.
Tapinda mudare nemastudents ekuUniversity of Chinoi vanga vachinzi vakaratidzira mulecture vachibudisa vari kunzi vakanga vachibudisa maposta anga kanzi Free Johana Mamombe and others nekuti no to police brutality. Saka vari kuchajiwa nemhosva yekunzi participating in a gathering with intent to cause to cause public violence. Handikwanisi kuti ndikomende panyaya yeudzamu hwenyaya nekuti yava pamberi pematare, asi vanzi vanodzoka kudare musi wa14 July.
Muzvari Madava avo vakarara vari pakamba yemapurisa muchinhoi vati kusungwa kwavo kwazviringa gadziriro yavanga vachiita yekunyora bvunzo svondo rinouya. Vadzidzi ava ndivo vaita vekutanga kuratidzira kusafara kwavo nekusungwa kwenhengo dzebato reMDC Alliance nechikonzero chekuti Muzvari Mamombe vakadzidza pachikoro ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisi anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisi anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nhasi raparura musika wekutenga nekutengesa mari yekunze kwenyika kana kuti foreign currency auction nechinangwa chekuedza kumisa vanhu kuenda kunotenga mari iyi pamukoto zvinonzi nehurumende zvapa kuti dhora remunyika rishaye simba. Asi hapana kuwirirana kuti danho iri richanyukura here nyika kubva mumukanwa mamupere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Urongwa hweRBZ uhu hunoreva kuti hakuchina zvainge zvoitwa nebhanga iri zvekutara mari inofanira kutengwa kana kutengeswa kwedhora rekuAmerica. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangujga vanoti mari inotengeswa pamusika uyu inotangira pamadhora zvuru makumi mashanu zvekuAmerica kana kuti 50,000 kusvika pazvuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti 500,000 US dollars. Mari yepamusoro-soro inenge yatengeswa mari nayo pamusika uyu ndiyo inenge yoshandiswa vhiki rose semari yekuchinja nayo madhora kana kuti exchange rate. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti zviri kuitwa izvi zvinogona kushanda.
Auction yeRBZ nyaya yacho inyaya yakanaka kwazvo nekuti inoratidza kuti taakubva pane inonzi fixed exchange rate. Fixed exchange rate yanga yakaipira iyo pakuti inenge iri price control yekuti munhu anomanikidzirwa kutengesa mari yake yekunze nemutengo unoda Reserve Bank. Kana yava paauction sezvaakuitwa izvi zvinoratidza izvo kuti anenge ama market forces akudecida kuti mari yako unoitengesa nemari yakaita sei. Saka exchange rate yenenge yakuti inonzi floating exchange rate. Izvo zvinoreva izvo kuti even dzimwe mari dzakachiendawo kublack market dzee dzichakwanisa kunge dzaakuya kuofficial market nekuti kunenge kwava kubhadhirwa marate anenge ari nani.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitwa neRBZ hazvina zvakanyanya zvazvinobatsira uye zviri pachena kuti akaroya Zimbabwe akazunza negona rose nekuti matambudziko acho rufuse rusingapore.
Tese tinoziva mashandire eauction. Kana vakamboenda kuauction yemotokari vaiona motokari dziriko. Saka vaizoita mabhidha vaibhidha motokari dziripo. Saka isusu ina wa situation na wiripo ndeye kuti ku Reserve Bank uko hakuna foreign currency yacho yeku auctiona. Saka zvinoti netsei kuti vanhu vanouya achida kubhidha vanobhidha chisipo. Chechipiri ndechekuti pane mitemo yaiswa ipapa yekuti munhu anoda kuenda kuauction anofanira kunga achinotsvaga mari inotangira pa 50,000 US dollars kusvika pa half a million US dollars. Apa anofanira kunga ane invoice yaanayo yezvaada kutenga kunze kwenyika. Zviri kureva kuti ikampani hombe iyoyi makambani akadaro muzimbabwe mashoma. Zvochireva kuti makambani mazhinji ezimbabwe achatadza kuenda kunotora mari yekuauction.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu.
System ye foreign currency auction inoitwa neRBZ haisi yekutanga kuitwa muno muZimbabwe. Yakamboitwa tisati tapinda mudollarization mumashure umo. System iyoyi kuona kwedu inobatsira chete kana kuchinge kuine foreign currency yakakwana zvinodiwa munyika kuti nyika iproduce zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuexporta kune dzimwe nyika.
Kunyangwe vachitenderana nemaonero aya vamuponda vanoti zvinhu zviedzwa chembere yekwachivi yakabika mabwe ikanwa muto.
It's a starting point. Zvinofanira kuzoitwa mamamezures ekuti tisandudze mari iri kupinda yekunze inofanira kuti wandei.
Muzvinafundo muugano vanotiwo kuita musika uyu kamwe chete pavhiki zvinogona kukonzera matambudziko.
Mitemo yakasona vamangudya inoti auction flow ichaitwa chipiri choga choga. Saka kana vakunzi unomirira chipiri kuita kunga kuno munhu ari kuenda kuno kusvondo havichabudi kubusiness zvinodisturb anonzi masupply chain.
Kuti danho ratorwa neRBZ iri richamisa musika mutema here? Vamwe vanoti uku kupedzera tsvimbo kumakunguo idzo njiva dzichatevera. Asi RBZ inoti vari kushora danho rayatora iri vari kuita shungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Chimwe chizvarwa chekuChina chiri kupomerwa mhosva yekupfuura vashandi vacho vaviri chamiswa pamberi pedare mugweru nhasi chikanzi chidzoke kudare mwedzi unouya asi chichibva kuJerry. Chauraishava anatupanya enotevera.
Mutongi wedare va Edwin Marecha, vatwa Jean Shwelin, vane makore makumi mana nerimwe kuberekwa, vadzoke mudare musi wa 7 Chikunguru. Vajen havana kunzi vataure mudare kuti vanobvuma here kana kuti kwete mhosva yavakatarisana nayo. Vange vauya nemuturikiri wavo kudare asi muchuchisi vaFrederick Macheza vati panofanirwa kuve nemuturikiri ane magwaro anotambirwa neJudicial Services Commission uye vati muturikiri uyu anenge atsvagwa pachazodzoka Vajen kudare mwedzi unouya. Gweta riri kumiririra Vajen vaIgnatius Mtsiga vaudza Studio 7 kuti havana zvaanokwanisa kutaura pari zvino sezvo zvaitika zvose mudare zviri izvo zvakafanira pane nyaya yakadai. Vazhenga vanonzi vakapfuura vaKenneth Tishaona vane makore makumi matatu nemapfumbamwe namuzvare Wendy Chikwaira avo vane makore makumi matatu nerimwe nemusi wesvondo mangwanani pamahofisi ekambani yavo muGweru. Izvi zvinonzi zvakaitika mushure mekusawirirana pakati pavazhengi nevashandi vavo mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vazhengi vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. Vazhengi vanonzi vakazobudisa futi diki yavaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbo rerudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe. Vanonzi vakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridza zvefuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana uye bara rakabva papfuti rakakuvadza muzvare Chikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira muGweru asi muzvare Chikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Nyaya iyi yasimudza mutauro vanhu vakawanda vachiratidza kusafara kwavo nekwavanoti kuita madiro aJorgina kunoita zvizvarwa zvechina zvine makambani munyika. Hurumende yebato rezanupf inotora China senyika yaine ushamwari nayo hwakasimba asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Muzinda weChina wakaburitsa mashoko ekuratidza kushushikana nechiitiko ichi uchiti unovimba kuti achikanganise ukama hwakadzama huripo pakati penyika yeZimbabwe neChina. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Tauraishava.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vanodarika mazana mashanu munyika. Tiri kutarisawo hurukuro dziri kuitwa pamusoro pezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe inodzinga dzimwe nhengo pfumbamwe muparamende apo kurwisana mubato guru rinopikisa kuri kuramba kuchienderera mberi. Banga guru renyika rinoparura musika wekutenga nekutengesa mari kunze kwenyika kana kuti foreign currency auction. Tabata svika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kututumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@vuenews.com. Anukunika ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 Nhlangula 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ufuna ukuphuma endlini ungena kumbe ngabe kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma.
Kulaba ngamashumi amabili lantathu, 23 yabatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye, 9.2 million.
Umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty. Sila almost 90 days ilokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulaba ngamashumi amabili lantathu, 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amahlanu, 512. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama-quarantine centers. Abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi edlula ayisithupha, 64. Asebebulewe yiso labo sebeyisithupha. Asebehlolwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha, 63,347. Emhlabeni jikelele abatholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye, 9,225,827. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane iphose amakhulu amahlanu, 475,076. Abasinde kulo mkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu, 4.9 million. Kubika abenhlanganiso eWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amathathu, 315,410. Labulala inkulungwane ezidlula eziyisithiyagalombili, 8,334. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu, 149,982. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Ingcwethi kwezempilakahle zithi uzulu weZimbabwe sokumele aqakathekise ukuzivikela ekuthelelweni isifo se-COVID-19 njengoba inani lasebetholakale belaso kumaviki edluleyo liqhubeka liqonga okwethusayo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe selikusigaba sesibili sokuphindela emsebenzini lokuvulwa kwenhlangothi ezithile zempilo ngemva kwe-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi inani labantu asebebanjwe i-COVID-19 eZimbabwe selizedlula amakhulu amahlanu, 512, ukuthi abangamakhulu edlula amane, 438, bengabasuka kwamanye amazwe angomakhelwane abaphindela ekhaya abagcinwe endaweni ezijeneyo zama-isolation centers. Ingcithi sezempilakahle zithi inani lasebefunyana belomkhuhlane selikhuphulwa la isimo somkhathi esomqando oselizweni okwamanje lapho abantu abaningi abahlaselwa imvimbano lophepha okuzitshengiselo zalomkhuhlane lazo. Lezi ngcwethi zikhuthaza uZulu ukuthi kumele azinikele ukuzivikela ukuthelwana lomkhuhlane khathesi kulakuqala, atshengise isifiso sokulwisa lomkhuhlane engameleli ukufuqa nguhulumende. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela Gary Shaba, yena othi abantu kumele baqhubeke belandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ezifana nokugqoka amamaski.
Wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abe gqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo mamaski athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamaski.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Matsurira, unobhala obona ngezempilakahle ebandleni le-MDC Alliance.
The number of cases of COVID-19 has dramatically increased now to 512.
Inani labantu abalala umkhuhlane selikhwelile. Sokumele abantu babe lokunanzelela. Kumele abantu bengaminyezelani bageze izandla. Kumele abantu bengabuthani njalo bengavakatshi ongelasizathu emaphandleni nasemadolobheni.
Observe the issue of social distancing.
Iningi labantu abalala umkhuhlane ngabavela emazweni afana neSouth Africa, Botswana, United Kingdom lamanye, kodwa ngenxa yokuyekethisa kweziqondiso ze-WHO, abantu abatholakala bele COVID-19 abangazange baye kwelinye ilizwe sebebonakala inani labo liqonga kumaviki ambalwa edluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, kulamapholisa alishumi lanhlanu akwele Botswana asebefakwe endaweni yokugcinela abanakanela ukubana balomkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokubopha owezimbabwe otholakale elomkhuhlane lo. Amapholisa la kade ebophe omunye owesifazane ongene kwele Botswana ongekho emthethweni. Intethelo izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Umphathisihlalo wekomiti ebona ngokuvikelwa komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana, udokotela Kiring Masupu, wethule umbiko lamuhla esithi kulamapholisa asengeniswe ngaphansi kokuhlala bodwa ku-quarantine ngemva kokunakanelwa ukuthi bangabe bethathele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukuthi amapholisa la edolobheni le-Gaborone abophe umama weZimbabwe ongene eBotswana ongekho emthethweni. Ngesikhathi evalelwe esitokisini elinde ukubuyiselwa ekhaya, wesifazana lo utholakale ukuthi ulomkhuhlane we-COVID-19. Ibizo lakhe alikhitshwanga ngenxa yesinqumo sikahulumente weBotswana esokuvikela bonke abagula umkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa afakwe kundawo zokuvalelwa wodwa balinde impumela ngemva kokuhlolwa ukuthi abalamkhuhlane we-COVID-19. OweZimbabwe uhanjiswe esibhedlela seSekutumile Masire eGaborone lapho ugcinwa izigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19. Omunye oweZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Benjamin Spanda, uthi isimo esibhekane labantu bekhaya sinzima okwenza ukuthi beqe umngcele noma bebhekane lengozi yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo esikhona lapha yikuthi is either ubulawa yi-corona or ubulawa yindlala, whereas abantu basekhaya I'm sure they are conscious about indaba le lokuthi kumele bazivikele nabanye abantu, kodwa kwesinye isikhathi isisu nxa singela lutho sikwenza ukuthi ugcine wenze ama decisions are desperate.
Kukanti omunye wakhe umnumzana Pecas Ndlovu la uthi isimo sekhaya senza abantu babhensele ukuhlupheka beseqa umngcele bengena kwamanye amazwe.
Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje kuyi-COVID-19, iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but belekhe befohlele eBotswana behambe ukuyadinga imisebenzi. Ngezinye indlela kutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
ayisiko kwa uqala ukutholakala bezimbabwe abangena ngekho emthethweni kwele Botswana belo mkhuhlane we-COVID-19 osokusenza lelo lizwe lesabelo ukuba ingozi enkulu yokumemetheka komkhuhlane lo izavela ebantwini abadabuka phandle kwelizwe. Elezimbabwe lalo likhala ngokuthi izalwane zalo ezivela kwele Botswana le-South Africa yizo ezibuya sezibambe umkhuhlane we-COVID-19. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abebandla le-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khubhe namhlanje bacotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. Besithi bakwenza lokhu belandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court okubikwa zingcitshi zezombusazwe ukuba sokuzakwenza ibandla eliphikisayo liqhubeke lilingelamandla okumelana lebandla elibusayo le-ZANU-PF edale lephalamende. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaxotshiwe laba bayisishiyagalolunye ababalisa uMnumzana Amos Chibaya, Hepmo Chitsiba, Maurice Zizayi, Muchaurayiwa Mugido, Onkosikazi noMathemba Ndlovu, Anna Myambo, Francesca Ncube, Virginia Muratsikwa noConcilia Majaya. Loba nje uMnumzana Nelson Chamisa wancintisa kukhetho luka-2018 engaphansi kwe-MDC Alliance. Umthethwandaba unqume ukuba i-MDC Alliance ngumanya nomabandla athi i-MDCT, i-MDC eyayikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, i-PDP ekamnumzana Biti, i-Transform Zimbabwe ekamnumzana Jacob Ngarivume, i-ZANU Ndonga, i-Maoti Christian Democratic Party le-Zimbabwe People First. Lokhu kwenze ukuba uMakhuphe athathe isikhundla sakhe sokukhokela i-MDCT wahle waxotsha amanye amalunga edale lephalamende. Namhlanje isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Khalipani Phukeni wazise ukuba sekuxotshwe abanye njalo.
Ama-recalls njengoba sihlala sitsho ukuthi umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ayijoyina enye iparty.
Uqhubeke esithi bazaxotshwa bonke abasephalamende abasekela uChamisa.
Sila almost 90 days amachumi achiya ngalolunye lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT. So mangabe uye eParliament ngegama le-MDCT wena kuzosithi hayi wena usungwe MDC Alliance Party, hayi uyazixotsha wena eParliament, uyazixotsha nasemhlanganweni. So okungcono ukuthi ubabuze bona ukuthi kanti bazixotsheleni emhlanganweni.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindiwe Mancutshana uthi lokhu kuzabulala ibandla eliphikisayo kuphe ibandla le-ZANU-PF intshukuntshu.
Okwenzakale namhlanje lokhu ukuxotshwa kwabameli bebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bexotshwa ngelinye ibandla abancintisana lalo kuyinto elihlazo kakhulu nxa sikhangela idemokhrasi kumbe ukuzibusa ngendlela ekhululekileyo elizweni leZimbabwe. Ibandla leli elibaxotshileyo kulibandla elizimeleyo kodwa elikhanya selisondelana nalelo eliphikisana lalo kumbe elibusayo ele-ZANU-PF. So lokhu singathi kuyikuphela kwedemokhrasi eZimbabwe, kuyikuphela kokuthathwa kwentando kaZulu.
Lokhu kusekele ngumnumzana Mlungisi Dube isakamuzi seHarare.
Ukuxotshwa ePhalamende kwama-MPs la amanye ebandla le-MDC Alliance axoshele ibandla likaThokozani Khubhe kuyinto edanisayo kakhulu eZimbabwe, kakhulu nxa sikhangelele ukuthi abantu abavele babavotela besebandleni le ababelithingi lika-MDC Alliance elikhokhelelwa ngoChamisa. Nxa sokunje kubana kutholakala ukubana oKhubhe balamandla ukuthi beqhubeke
bebaxoshwa eParliament liyadanisa kakhulu ukutshengisa ukubana izifiso zabantu azilandelwa eZimbabwe.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Wezivela kwamanye amazwe.
Izizalwane zeMalawi namhla ziqhube ukhetho lwesibili oluyirivan olokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela olwasolwa ngabaningi ukuthi alukhululekanga lwesulwa ngumthethwandaba. Umongameli Jacob Zuma, wayengumongameli weSouth Africa, umiswe phambi komthethwandaba namhla lapho abachuchisi abedlulisele phambili ukuthethwa kwecala alitheswayo elenkohlakalo ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Amapolisa kwele Melika amise ukutshengisela kwabantu eWashington DC ngomvulo abakade bezama ukuwisa isithombe sowayengumongameli umnumzana Andrew Jackson obikwa wayelobandlululo.
Kwamanje wothi ngidedele uChris Gande weStudio 7 esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Udubo lwezomnotho elizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo, njalo ngapha le ntengo yokudla lenye impahla ezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Kuningi-ke akade besitshontsheza, aningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sibone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangelele ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke zithova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlono. Sesikushilo kuzisebenzi ukuthi ngekampani ngekampani, ne-industry ne-industry, ake bizame ukubona kuma-bargaining councils enu lapho ebinegosheta khona ukuthi linikwa phela imali elohlono.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debram Gaza, uthi imali kayixutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithibetha lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sisidawoda isitsha laba abahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi vele amajela zonke sebasafunilaasebasingalapha labo asebehoda khona lapho uveka khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza ama-fastbone amasha lawa lama-ten kube sokusimangalisa ukuthi uyalithina nje kwani imali zona lezi nxa sithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzashuka ukuthi utshele lazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi afuna imali kwezisenzisezwa awo okuba nzima bisendi kube nzima sokusela izolo abantu sebesefisela nawo ama-customer esifuleke ukuthi bethenge i-gift card yisekakade kungafike lofipho khona izini le mamakhethi laba abahotisa ama-vesgate lapho besho kufika nzima bebeyiyala imali yambona so singazi ukuthi yathi uhipho lwambona lusola libe ngani ngoba imali nxa ivele yasabelizwe kumele ukuthi ibisebenzi. Senikhuluma le-circulation, imali yezimbabwe kayi-circulation. Umuntu odlayo ngodlayo izabe ithengiselwa ngemiza. Nxa isisiya komunye
Ingcwadi ecubungula ezomnotho omnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkhambo wensitha wemali yakwamanye amazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Uhulumende nxa ekhulumisa ngokungezelela imali yemholo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekukhwezintweni ngoba izisebenzi zikahulumende ziningi kakhulu ukuthi osodiliti zabe vele sibekamelele isi sokule mali eningi ma vele sokuhlangene manje ukuthi badanikwa imali yangaphandle kuse kuphambanisee ngoba umthika omnyama wemali yangaphandle kuthi kusabala lesiya khona so ambona ngathi siyakwasho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu.
Uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa okwehlukileyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo yebo yebo, mthwaka omuhle, liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngesifo se-coronavirus. Sikhangela ikakhulu ukukhuphuka kwenani labantu abasebebanjwe belalesi sifo eZimbabwe. Siyathinta njalo ingxoxo eqhutshwa elizweni yokuguqula isisekelo sombuso welizwe, i-Amendment Bill No. 2. Silusiza ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenza emakhaya. Noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Gove khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcweti yezicubungula ezombusazwe zithi inkohlakalo isinjengemvukuzane esibulele ilizwe. Osokusenza lodubo lokuswelakala kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo luqhele ngamandla. Intsha yeZimbabwe ithi isikubone kufanele ukubana kukhulunyiswane ngalolu daba kabanzi. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe nguMike Gove weStudio 7 lomnumzana Kelvin Manduna, enye yalezi ngcweti, yena othi inkohlakalo eZimbabwe isiphambanise intuthuko yezomnotho lezombusazwe.
Ngathi silenkinga yenkohlakalo eZimbabwe and basithembisa ngesikhathi sekhulu ku-2017 ukuthi bayasusa amasela akhombe umgabe kodwa ukhanya ngani indaba ye-corruption iyangezelela isiba worse. Siyezwa umongameli ekhuluma ngama-cartels, sizwa u-chief justice laye khala ngendaba ye-corruption, izakhi khona layo iyakhala but seems ingani ayilamandla yokuthi ibophe amasela. Nxabe bopha siyabona kuyabotshwa inhlanzi ezincane kodwa ama-big fish akhanya ngani kathintwa.
Uthintile udaba lokuthi inhlanganiso yezakhe abantu abaningi bayakhalala ngempela besithi hayi ayisebenzi namandla abo wonke. Bathi babopha laba abantu abakhanya ngani bancane kodwa ngomnyaka odlule sibone bebopha u-honorable Priska Mphumira nangu njalo ubaba u-Obhedaya Moyela usebophiwe. Ubona ngani uhulumende uyazama ngempela na ukulungisisa lolu dubu?
Hayi ngathi amakhesi lawa ngamakhesi amancane ayikapheli phela kaPriska, so lizakuzwa sekusithiwa amanye ama-charges were not successful have been dropped or she has been acquitted. Silokhu silinde ukuze ukuthi izaphela njani i-case leyana. Eka-Obhedaya, I think the general consensus yabantu yukuthi it's a red herring, i-catch and release. I-case leyi nxa kade ulandela ama-allegations, it implicated abantu abaningi and abantu who are politically connected, kodwa kubotshwa yena kuphela u-Obhedaya. And ukubotshwa kwakhe kuyatshengisela ukuthi akula seriousness. Not handcuffed, uyazihambela ngemoto yakhe. I-bail is set at a paltry $600 US for umuntu accused of 60 million fraud. Siyabona ukuthi akula case lapha ukudlala lathi just ukubotshwa ukutshengisela ukuthi we are doing something but at the end of the day umuntu uyazilalela endlini.
Nga sisithinta udaba lwenkohlakalo, awusitshele mantuni ukuthi luthinta njani elakusasa lelizwe njalo abantu abasakhulayo kwele Zimbabwe.
Ama levels esifike khona, inkohlakalo is now a facet in everything esiyenzayo. From usakhumbula nxakade uhamba estratini uya driver, amapolisa demanding bribes, nxa uzama ukuyenza ibusiness kumele ubhadale lapha langapha, iya cost development yelizwe.
Indaba lenkohlakalo isikhanya ngani sekuyindlela yokuziphilisa for abanye abantu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo elizweni. Ulawo yinamazwi okubanikeza abatsha laba ababona ngani inkohlakalo sekuyindlela yokuziphilisa.
Well, indaba leyi ngokubona kwami bekuzalunga if we could get umungameli who is committed to fight against corruption. But inhlanzi iyabola iqalisa ngekhanda and corruption yethu it's political as a start, iqalisa ngama politicians and abantu labo bayalandela. If we're the political class and umongameli were seriously committed to a fight against the corruption, ama officials wonke they would toe the line because there'd be zero tolerance to corruption.
Manje abantu sokumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokulungisisa elakusasa lelizwe.
Mike, iqiniso mina angilasithemba for our young people and our youths. When I was last in Zimbabwe, ngangikhangela ama youth ethu ubeze bekhuluma, umuntu wonke is now a hustler. Labo sebezwisisa ukuthi nxa ufuna ukuphila eZimbabwe kumele uyenze isimenemene somewhere and behave in a corrupt fashion. So labo siyabakhulisa in a way yokuthi they believe corruption is a way of life and willing and dealing. Until sifika kuwe point where as politician we are able to change the culture, labo bazakhula benjalo.
Umnumzana Kevin Manduna yingcweti ecubungula ezombusazwe. Limuze ixoxa lapho lo Mike Ove we Studio 7 ecingweni eseWashington DC kwele Melika.
Dr. Haga, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Thank you.
zethu asavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalolunye 9.2 million. Abebandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi namhlanje baxotshe amalunga ejale lephalamende awu-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupracticus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.